inini ni Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi muhuro kupumbi 29-2019. Poita mutauro wakanyanya munyika panyaya yekufu kunura kwevamwe vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebele lendi. Mabara ni mukuru wehurumende oramba kuti magwaro ekufambisa akawedzerwa mutengo uye achiti hofisi yake yatanga kudinda magwaro aya mushure mekunge michina yainge yafa yakagadziriswa. Vanhu vochema-chema nemitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Kudoma kwevamwe vanhu pazvigaro mubato reMDC kokonzera mutauro. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa kufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegukura hundi nemutauro wamuka nenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.